Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 22 June 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi navatatu 13 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Munzora vanoshorwa kuti vanoda kuti sarudzo dzemabuy elections dzimbomiswa. Musangano wevashandi vehurumende venyika dzemuAfrica wakatanga nezuro muvhuro kuVictoria Falls. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevatatu 13 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro, izvo zvasvitsa vanhu vafa nechirwere ichi munyika pachiuru chine mazana matanhatu ane makumi masere nevashanu 1685. Nezuro kwakare vanhu mazana mana ane gumi nevatanhatu 416 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana masere nezvina zvine umwe chete 704,001. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mana ane makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana masere ane makumi mashanu nevaviri 436,852. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechokubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru mazana mana nezviviri zvine zana rine makumi mapfumbamwe nevashanu 42,195. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana maviri 37,200. Sangano reMDC Alliance rinoshora chikumbiro chakaitwa nemutungamiri weMDCT vaDouglas Munzora kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa chekuti vaMnangagwa vambomisa kuitwa kwesarudzo dzemabuy elections. Bepanhau reStandard rinoti pamusangano wakaitwa pakati pavaMunzora navaMnangagwa nemutevedzeri wavo kuState House, vaMunzora vakakumbira kuti sarudzo idzi dzimbomiswa. Muparamende yeZimbabwe mune zvigaro zvinopfuura makumi maviri nezvina zvisina vamiriri uye makumi nemakumi ezvigaro zvisina vamiriri mumakanzuru. Izvi zvakaitika mushure mekunge bato ravaMunzora radzinga vamiriri ava vachiti vange vasisiri vebato reMDCT. Vamwe vanoongorora zvematongero enyika vanoti vaMunzora vakaita chikumbiro ichi nokuti vanotya kuti bato ravo rinokundwa musarudzo idzi. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Swachayo vaudza Studio 7 kuti vaMunzora varatidza pachena kuti vanoshanda nebato reZANU-PF uye kuti havana chido nevanhu.
Chekutanga ndechekuti maMPs nemacouncillors akadzingwa neZANU-PF naMunzora vanga vasikafani kutombodzingwa. Zvakaitwa zvisiri pamutemo nenyaya yekuti vane masimba ekutyora nekubhendesa mutemo wenyika kuita zvavanoda. Chechipiri ndechekuti avanhu vanhu vanomirira zvido zvevanhu ma MPs vanhu vanomirira vanhu kuma constituents kwavo ma councillors achimirira vanhu kuma wards kwavo and kuti vaite izvozvo vanenge vasarudzwa nevanhu kana vasipo zvinoreva kuti vanhu venharaunda idzodzo havana vamiriri vanosvitsa zvido zvavo vazvinofanira kusvika kuhurumende saka tinenge taita problem yekuti ndiani akumirira zvido zvavo saka demokrasi inonga ichitaura kuti vanhu venharaunda iyoyo vane mvumo kana kuti vane kodzero yekuti vasarudze mumiriri wavanoda panguva yavo iyoyo
saka chii chiri kuitika apa vasvachayo
zvatiri kuona zvinoda kuitika inyaya yekuti vanoziva kuti havadiwi nevanhu paground nekuti vanosarudza manje zvasiyana nekubhendesa mutemo kuya apa vavanhu vakuita zvido zvavo vakuratidza zvido zvavo saka inyaya yekuvhunduka inyaya yekukwata kutya kuenda kuvanhu ZANU-PF haina kana vanhu vanovatsigira haina vatsigiri vakakwana hatingatauri nezvamunzura munzura hatorina kana besu remunhu unomusapota anongombere shesheka ega achitsvaga rubatsiro kuZANU-PF nekuti ndokwake chaiko chaiko kwaari kuZANU-PF zviri pachena kuti munzura akunyatsobuda pachena kuti wawe ZANU-PF agara zvakachita zvezano asi apa azvinyatsobuda pachena saka vari kushanda vese vakaungana vakadaro vachiziva kuti kuvanhu hakuna do vanhu vese vanosupporta President Nelson Chamisa ne FDC Alliance saka nyaya yekuda kunyebera corona corona yazodai nekuti panguva yecorona yacho ndopanguva yavakadzinga vanhu zviri pamutemo ndopanguva yavakaita Supreme Court ruling isiri pamutemo zvavo zvekutya vanhu zvavo zvekuvhunduka zvavo zvekuda kubhendesa mutemo wenyika zvisirizvo saka izvese zvivana vezimbabwe vari kuzviona asi isu tinongokurudzira kuti vanhu vanofanira kumirira vanhu munharaunda vanhu vanenge vakabuda munharaunda umomo mushure mekunge vasarudzwa vapuwa mvumo nevaridzi venharaunda kuti atimiririrei pazvido zvedu
avo vange vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Swachayo vari parunhare kuHarare neStudio 7 asi vanomirira ZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vanorumbidza vamunzura vachiti vane chido chekugadzirisa zvinhu zvinonetsa munyika sezvo vapindawo musangano remapoka anopikisa ari kuita hurukuro nemutungamiri wenyika rePollard
kumusangano da kuti ni da kutenda president idi Mnangagwa nekuchirongwa chavo chavakatanga pavakahwina maelection a2018 chePollard chavakainvita all political players kuti vauye vaone kuti vanga ona maonerwo ezvepolitics munyika yeZimbabwe zvingafamba sei kuti zvinge zvingavandira upenyu hwevanhu vemuZimbabwe vachiti ivo mapato ose akakwikwidza tinoziva kuti mune vamwe vanhu vamunorepresenta uyai kuPollard tigare pasi tione kuti zvii zvatingaita ini somukuru wenyu wakashagwa navanhu vese inda kudana hai
saka vacharumbira kukumbira kwakaitwa navamunzora kuti sarudzo dzimbomiswa munokuona sei
vamunzora chavakaenda kuna president vachikumbira kuti mabyelection ambomisiwa vari kuzviita on his right as a citizen of Zimbabwe plus as a political leader of a opposition party MDCT and he has every right to do that now tiri kuona sekuti munhu oga oga unenge akuonekwa sokuti uri kuda kushanda na president unobva anzi mutengesi aiwa nguva yevatengesi tinoiziva kuti yange yaiitwa zvikuru nguva yehondo ikapera iko zvino izvi tiri kuona kuti MDC Alliance yatamisa inoblema chero chinhu chinenge chiitwa napresident nevose vanoshanda napresident saka vanhu havachadi zveMDC Alliance saka vamunzora vakaona kuti no politics dzemuzimbabwe hatichadi kuita kungopopotedzana nokubayana-bayana nezvigumwe dzaakuda kuti tiite politics dzokuita embrace one another we are all zimbabwens ndoinonzi patriotism tofanira kuda nyika yedu chido chenyika ndochaita kuti vamunzora vakwanise kuva munhu weopposition leader weopposition anokwanisa kuita nhau napresident wenyika comrade idi Mnangagwa zvinhu zvakanaka toda kuroverera vamunzora mavoko kuti vaarecognize kuti president wenyika ino ndicomrade idi Mnangagwa
avo vange vari vanomirira ZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vari parunhare kuCanada neStudio 7 Vashandi vehurumende venyika dzemu Africa vari kusangana kuVictoria Falls kwemazuva matatu kutanga nezuro muvhuro. Musangano uyu ndewe kucherechedza kukosha kwemabasa anobatwa nevashandi vehurumende muAfrica yose. Musangano uyu uyo wakarongwa nesangano reAfrican Union ndewe chisere kuitwa uye uri kupindwa nevamiriri vanobva kunyika pfumbamwe. Dzimwe nyika dzose dziri kutevera musangano uyu kuburikidza nedande mutande nekuda kwemutemo unodzivirira kupararira kweCOVID-19. Mutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ndivo vakaparura musangano uyu zviri pamutemo nezuro vachiverenga mashoko avo padande mutande vari muHarare. VaChiwenga vakakurudzira kuti vashandi vehurumende vange vachipiwavo mihoro inovagutsa, vachiti hurumende yavo iri kugadzirisa zvichimo zvevashandi vayo kuburikidza nekuita nhaurirano. Nyika dzine vamiriri kumusangano uyu dzinosanganisira Zimbabwe, South Africa, Rwanda, Kenya, Algeria, Tanzania neZambia. Mutevedzeri womunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu, avo vari kuVictoria Falls vanoti musangano uyu wakavakoshera zvakanyanya sezvo uchivapa mukana wekudzidzawo kubva kune vamwe vashandi vemuAfrica. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vashandi vehurumende takaungana kugare Victoria Falls tichicherechedza kukosha kwevashandi vehurumende pasi rino, nokuti vashandi vehurumende vane basa guru ravanobata mubudiriro yenyika. Saka nyika dzemuno mudunhu reAfrica dzakaungana kuno kuVictoria Falls. Tine ivo vehurumende dzenyika dzakasiyana-siyana vari kubudisavo zvavanopa nezvavanokwanisa kuitira vashandi vavo kuti vange vane ugaro hwakanaka. Vashandi vehurumende vari kuratidzirawo zvishandwa zvavo, matanho avanotora, mabasa avanobata anoita kuti mararamiro evashandi vehurumende ange ari emhando yepamusoro. Saka kuma kuwerere apo nyika dzose dziri kunge dzichikwikwidzana kutaridzana unyanzvi hwazvo pakubata kwadzo basa, hurumende dzichitaridza unyanzvi hwadzo ende vashandivo vachitaridzawo unyanzvi hwavo pakumiririra nekufambisa kodzero dzavo mumaererano nekushanda kwavo mubasa rehurumende.
Zvakakosha zvakadii zvamuri kuita izvi vamushango?
Musangano uyu wakakosha zvikuru nokuti wakanangana nokuchinjana pfungwa maererano nemashandiro uye kushandirwa kunenge kuchiitwa. Saka isu taona sevashandi kuti tiri kudzidza kubvawo kune dzimwe nyika dzakatiunganira muno, nekuti tareva kare kuti musangano uyu uri kupindwa nenyika dzose dzemuno muAfrica dzichinge dzichiratidzirawo. Saka tiri kudzidza zvizhinji kuti kana tichinge tasangana nematambudziko akadai tingamapedzawo sei, kana tichinge taonawo zvakadai tingazvifambisa nenzira ipi zvinova zvinoita kuti tivandudze mararamiro evashandi vehurumende. Tiri kudzidza zvizhinji, ivo vari kudzidzawo kwatiri. Saka inguva yekuchinjana umbowo nepfungwa nemazano zvine chokuita nevashandi vehurumende.
Takanzwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga pakuparura kwavakaita musangano uyu zviri pamutemo, vachitaura kuti vashandi vehurumende vanofanira kunge vachibhadharwa mihoro inovararamisa. Makatambira sei mashoko iwayo, tichiona kuti imi munogara muchinetsana nehurumende nenyaya dzemihoro?
Izvi zvinhu zvetinotambira nemufaro nekuremekedza, kunze kuti vakuru venyika vaona kuchema kwevana vavo. Kana vataura varivo vachiti zvine pfaniro yekuti tinge tichiongororerwa mihoro yedu yetinotambira, tinozvitenda uye tinoda kurangarira kuti mashoko evakuru haawiri pasi. Zvavari kureva kureva kuti vachazvizadzisa. Takanyorawo tsamba kumukuru wenyika tichikumbirawo kuti vatinzwire ngoni nekuongorora magariro edu apo hurumende yakatopindura kare. Zvino izvi zvavakutaurwa nemutevedzeri womutungamiri wenyika kuzadzisa zvezvakare vimbiso yakabva kumukuru wenyika, kureva kuti tava netariro yokuti hurumende ichanzwa uye ichaita zvakafanira kuitwa kuvana vayo kuti vange vane ugaro hwakanaka. zvakanaka.
Avo vange vari mutevedzeri womunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vari parunhare kuVictoria Falls naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kwazwai vatereri veStudio 7.
Ini ndini Mike Hove.
Ndinokoka kutimpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8pm. Nhasi tiri kuzeya nyaya yezvekupararira kwechirwere cheCOVID-19 pamwe nekuti mitemo yakaiswa nehurumende yakanangana nekusimbaradza kudzivirira kupararira kweCOVID-19 zviri kubata zvakadii upenyu hwevechidiki munyika. Muri Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano.
Tombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Herald rinoti mbavha dzakange dzakapakata zvombo dzakarwisa bhazi reBoundary Express rakange richibva kuHarare richienda kuBidbridge dzikarova nokucheka vamwe vafambi nemapanga ndokubabira zvunhu zvavo. Izvi zvinonzi zvakaitika pakati pemvuma nemushagashe nezuro mangwanani. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kadini makadini pa Studio 7 vashamarari vose vakandimire nevamwe vose vamunoshanda navo. Ndandichida kutaurawo pamusoro pamalaba uyo ari kurambira pachigaro ari kudzoka pabasa zvechisimba zveganyabvu. Zvichida isi mhosva yake anenge akatengwa na president wenyika iyoyo, asi ndinopa kutenda kune vari kumirira vanomirira kodzero dzevanhu human rights lawyers, malawyers akasiyana-siyana ari kubatana. Rambai makashinga mubvi mbozi kutambura kwatiri kuita munyika muno ndiuye malaba yeye. Ndinotenda zvangu muiwe nezuva rakanaka vashamarari veStudio 7 nemose vateereri vanoteerera chino chirongwa paS7.
Vashamarari vedu veStudio 7 apo magadi apo tofara nezvirongwa zvamunotipa pamhepfenyuro yatoteerera iyi. Kazisa nemhuri yese yeZimbabwe inoteerera mhepfenyuro iyi. Ai, ndinokumbirawo zvangu kuti kosei konai vanhu vei muchipedzawo nguva kudaidzawo vanenge vanacharumbira. Hamusi kuona kuti haana kana chaari kupindurawo here charumbira, ari kungozvambarara pamusoro pemubvunzo. Vana vacharumbira ava ndevekungoda zvavo kudaidzwa musangano wavo kwavanenge vachinwa tiuko nekugara zvavo zvisina maturo vachitaura ikoko vari kuzano pemusangano. Zvinomuka waunzawo patinonge tiri kuti tiri kufamba tichiteererawo zviri kutaurwa apa, mounzawo munhu akadaro munenge muchitikanganisira vanhu venyu. Chatidai vasibanda zvavari kutaura vari kutotaura sendiwo machifu, nekuti munhu ari muvanhu ava vanhu ava vanorume vachifuridzirava mabvunza zvemubvunzo wamamubvunza acharumbira haana kutokwanisa kutaura, aa kutotaurawo zvimwe zvisipo. Saka please ka dai muchiti nzirooti matibvisirawo zvenyu vanhu vanenge vanacharumbira bekuti havana chavanotaura chavanotibatsira navo.
Makadini kuSeven apo, ndinoitwawo Victor Jengura, ndiri kuno kuMozambique kuBeira. Ndinoshungurudzikawo zviri kuitwa neZanu PF iri kuputsira vanhu misika yavo pavanogadzirira vachiforoma zvitina zvavo kuti vatsvage raramo yeupenyu panyika. Ivo vakuenda vachinovaputsira kuti vashaye zvokuita kuti vafe nenzara. But iyo zano yacho isingakwanisi kuti igadzirise maindastiri kuti vanhu ivavo vabve ipapo vachienda kumaindastiri vanowana zvokuita. Vanoda kushungurudza vanhu mumatauni kuti vafe nenzara nekuti masupporters eMDC Alliance yapurezidendi Chamisa. Tinokumbirawo dai vasiyana nezvavari kuita izvozvo zvakashata. Regerai vanhu vatsvage kurarama, kana mazoita maindastiri vanhu vakuti maenda sirari kwa kutuaka vano arudangu pina mabasa mkutira vano kutindai kumabasa but njimunu vano esta vez zano vano kutira vano kutitaka ima basa ipata mabasa ima oku vano ita mabasa ima oku watero waputira futi saka zavari kutia ndezipi zavari kukurizira vano ndezipi
ay mi waru me kurize kurize iku studio 7 ama makomendeta za wakudo boa mchisaru za usu Ruta wala nina George Swanda pambele mbapu nyaye kutika South Africa yo nae warusi wanu kutiza wina South Africa waka tokita zanu PF maka wana nesini sosemu kwa waka enda kuhunera kudara kuma 18 chakuti ma chakuti kudara dara we unera kuhunera kunzekwe nyika kwa gara kongo budi wa kuchingo indwa nyango wa South Africa wa South Africa kuno dorenda wangu waruko America kana udi UK wa South Africa ya momo wano chwake wati zani mwizu honi lingo choose aso aninga afunga kutia ite zani nenge shindra ane life ya haru chwaka chet because aneka kasunu kukasu nyingi mwizu honi kuchwake zira kutia zimba ni zanu PFA ya haru kutata nzuka ni zanu PFA mcha neta na zoti chingo totonga
aywa inini nda ndiribo kunoku ndiri kuno South Africa sindiri kuda kuzama kutaura kuti ndiri kukuzwai bashoko isa munotipai wa notified ndeni ari kunzwika munzeve dzedu tese tiri kumateerera zvizviro kwazvo tatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei ne Studio 7 isu atina kwatakarerekera vatereri tinozva kuti vamwe venyu vane maaudio avanotumira atisati tashandisa pachirongwa tinotandira maaudio akawanda zvikuru asi ndapota musaure moyo rambai muchitumira maaudio enyu muaite mapfupi uye achinyatso kunzwikwa tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. America yave nerimwe zuva rezororo. Paramende ya America kana kuti Senate yakavota 415 kwa 14 kuti zuva rachi 19 rive zuva rezororo muAmerica. Musi wa 19 chikumi mugore ra 1865 vanhu vechitema vaisvika zviuru mazana maviri nemakumi mashanu 250,000 vakange vari muhutapwa mudunhu reTexas vakaziviswa kuti vakange vasvinungurwa kubva muhutapwa. Izvi zvakakonzera kufara nekupemberera kukuru nekuitwa kweminamato yekutenda. Zuva iri rakatanga kuzivikanwa nezita rekuti Juneteenth. Gore rapera mumazuva akatevera kuurawa kwaGeorge Floyd vechichena vazhinji ndipo pavakatanga kuziva nokunzwa nezvezuva Juneteenth. Mamwe makambani achipa vashandi vavo zuva rekuzorora. Apa ndipo pakabva kurwira kuti zuva iri ripwe zuva rezororo zviri pamutemo izvo zvakazovoterwa nesenate svondo rapera. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakasaina magwaro ekuti zuva iri richipa zuva rezororo muAmerica. Gweta rinorwira kwedzero dzevanhu vaKenneth Masie vaudza Studio 7 kuti Juneteenth izuva guru kuvanhu vechitema pasi pose.
Zuva rinonzi Juneteenth izuva rinopembererwa nevanhu veganda dema vakanga vakapambwa yatingati slavery panguva yapfuura yayo. So izuva ranga richicelebratwa muno muAmerica sezwa rakaita vanhu kuti vave neyatingati freedom. Mazuva apfuura aya takaona the Congress ichipasa temo wokuti Juneteenth ive yatingati federal holiday yekuti vanhu vave vachipembera zuva iri riri holiday inorecognizwa nemunhu wese.
kukosha kwezuwa iri kuno vapapi
atingati pachirungu significance yazo ndiye kuti slavery kuguma kwayo and ku celebrate kwa kuita vanhu this holiday say holiday atingati federal e recognition yokutaza kuti izvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka ende zvinhu zvokuti pazvakazopera zvinhu zvaifanga kuva zvakatopera nguva yacho iyo
chii chinoitwa pazuva iri
June 10th izwa rokuti vanhu veganda dema muno muamerica munomu vanoto celebrate and vanoto pa hurumende ku gratitude yekuti zuva rakureka kunezwa as a holiday and tingati zuva iri kuti rizonzi ra federal holiday sezvaraita izvi inguva yekuti dai zvakatoitwa kudhara and issue yekuti slavery and zvinhu zvinova zvichiitika kune vanhu vatema nangwe nhasi uno wekuti nangwe slavery yapfuura yekuti vanhu nhasi vachirungoonekwa vachipfurwa nemapurisa nyaya dzeusarura ganda dzirungoonekwa zvichingoita zvinhu zvokuti dai zuva iri takatotanga kurirecognize nguva yapfuura iyi kuda maybe zvimwe zvinhu zvatikuona mazuva ano dai zvazvishoma kadai zvisingasaitiki
vanhu vari kufarira zuva iri zvakadini
vanhu veganda dema vanhu kufara muno muamerica nekuti zuva iri izuva rinokosha chaizvo izuva rinokosha pakuti vanhu vakawanda vakabva kunyika dzakasiyana siyana kuAfrica and vanhu vakauya muno muamerica vasingazivi kuti vamwe vacho havatozivi kuti vakabva kupi and vakawanda vaicelebrata this holiday vachitarisira vachiona sekuti iliberation yavo yekubva paupambwa yatingati slavery and yekutarisirawo kuti vamwe vavo vangave vachidzokerawo futi kuAfrica so kuti hurumende uno muamerica yakurega kunesa zuva se holiday zvinhu zvinokosha chaizvo zvinhu zvinokosha pakuti whether uri munhu mutema une ganda chena kana kuti une rimwe ganda zvinhu zvokuti zuva iri vanhu vasi vachambotomira kutora nguva yokurangarira zvinhu zvakaitika nguva yapfuura seholiday vanhu vatema kunoku vanotenda chaizvo zviri kuitika zvakaitika and mutemo wakapaswa yekuti June 10th ive holiday but June 10th izuva rakakosha chaizvo zvekuti munhu wese noti kungoti muno muamerica chete but you know kuAfrica kune dzimwe nyika ku every continent yekuti people vanofanira kucelebrata zuva iri yekuva the end of slavery muno muamerica
avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenneth masie vari parunhare kutexas nestudio 7 Yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu gumi nevatatu 13 vakafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe nezuro mutungamiri wemdct vadouglas monzora vanoshorwa kuti vanoda kuti sarudzo dzemaby elections dzimbomiswa musangano wevashandi vehurumende venyika dzemuafrica wakatanga nezuro muvuro ku Victoria Falls tashita kumagumo echulongwa chedu chanasi ivai nesu zvakare manheru anasi apo tichikupai zvimwe dzimwe nhau ini ndiri chanono kawande ndiri muwashington dc ndichiti moshera zvakanaka